Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 9 Chivabvu 2023. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Stanbic Bank rinokurudzira vezvamabhizimisi muZimbabwe kuti vashandise chirongwa cheAfrican Continental Free Trade Area. Governor veReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Manguya vakaparura imwe mhando yemari inonzi Digital Gold Tokens. Mapurisa ekumasvingo anoti asunga vanhu vanoita 11 vachivapomera mhosva yekubudisa munyika zvisiri pamutemo chicherwa chelithium. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhaku dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7. Banga Stanbic Bank Banga Stanbic Bank rinokurudzira vezvamabhizimisi muZimbabwe kuti vashandise chirongwa cheAfrican Continental Free Trade Area, richiti rine zvizhinji zvinogona kubatsira mabhizimisi kuti asimukire. Stanbic Bank rinoti chirongwa cheAfrican Continental Free Trade Area chine mikana yakawanda inogona kushandiswa nevamabhizimisi kuti mabhizimisi avo akure uye kuti akwanise kukwikwidza nemabhizimisi ekune dzimwe nyika, pamwe nekuvhura mikana yekutengesa zvinhu zvavo kumisika yakawanda muAfrica nekunze. Nyanzvi mune zveupfumi amai Chennai Mutamba Sere vanoti chirongwa ichi chakanaka zvikuru, asi Zimbabwe inofanirwa kutanga yagadzirisa zvinonetsa vamabhizimusi zvakaita sekuwanikwa kwemagetsi nguva dzose uye kuona kuti vamabhizimisi havamanikidzwi kurasa nguva yakawanda vari pabhodha vachiedza kubudisa kana kupinza zvinhu munyika.
Hurongwa hweAfrica Free Trade Agreement hunofanira kubatsira ruzhinji muZimbabwe nemuAfrica, kungava vari avo vari kutsvaga mabasa, avo kana kuti vari muinformal sector vane zvavanenge vachitenga vachitengesa, kana avo vane zvavanogadzira kumaindustry. Urongo uhu hunofanira kunge huchivabatsira pakuti mamarket awanda, vekutengesera vawanda, uye kana uchida kuti unotsvaga zvekutenga uchitengesa zvakare kwekutengera kwawanda. Asi chinogona kuita kuti vemabhizimisi vese vasabatsirika, kana iwe whether vari kuinformal sector kana kuformal sector, kuti vasanyanyowana kuti izvi zvavabatsira. In fact zvinogona kutovashatira pakuti muZimbabwe zvinhu zvedu zvatinogadzira takatarisana tichikompea nedzimwe nyika zvinodhura.
Amai Mutamba Sere, chinokonzera kuti zvinhu zvagadzirwa muZimbabwe zvinyanye kudhura chii?
Zvinonyanyodhura nekuti patinenge tichitaura kana kuti maproduction chain, magadziro atinozviita, tinofanira kuti titoenda tinotenga mamwe maraw materials kune dzimwe nyika tichidzoka nawo muZimbabwe kuti tigadzire zvinhu izvi. Izvi zvinoita kuti production line yedu ive inodhura. Kana production line ichidhura, naizvozvo mutengo yatinoisa pazvinhu zvatiri kutengesa unobva wadhurawo. Zvakare muZimbabwe tinonyanyonetsekana nenyaya dzemagetsi, naizvozvo unoona kuti vanhu vanenge vachishanda kunge vachitenga kana majenereta, vanenge vachishandisa diesel. Izvi zvakare zvinoita kuti maproduction chain yedu adhure. Zvino zvinhu zvemuZimbabwe zvakaramba zvichiva nemutengo wakanyanyisa kukwira takakompea nedzimwe nyika, tinogona kutoona kuti kana vanhu vari muZimbabwe vatange vachitoendawo kunotenga kune dzimwe nyika, havachatengi muZimbabwe nekuti zvinhu zvemuZimbabwe zvinenge zvichitovadhurira. So izvo zvinoita kuti domestic market, market yedu yemuZimbabwe, ikange yakwanisa kunotenga kune dzimwe nyika zvakachipa, zvichaita kuti vemabhizimusi wo vasanyanyosumukira. Zvakare, vemabhizimusi yemuZimbabwe vachange vachiva necompetition kubva kunyika dzakasiyana siyana kubva kune vamwewo vanenge vachibva kune dzimwe nyika. Zvekuti kunyika idzodzo kana vasina matambudziko atinawo isusu ekuti magetsi hakuna, mvura hakuna, transport inonetsa, marodhi zvinhu zvinonetsa, kana ukasvika paborder zvinhu zvinogona kutora kana 1 week kana 2 weeks usati wadarika. Izvo zvinoita kuti zvinhu zvemuZimbabwe zvitarisirwe pasi. Kana tichinge tasvika pakuti market yavhurika, kwava nefree trade agreement across Africa.
Imi munofungei pamusoro peurongwa uhu amai Mutambasere? Hunobatsira sei uye zvakadini?
Urongwa hweAfrica Free Trade Agreement urongwa hwakanaka, asi muZimbabwe dai vanotarisana nezveupfumi vaita zvinhu zvinoita kuti kuva nebusiness, whether uri informal sector kana uri formal sector, zvireruke muZimbabwe. Kunyanya panyaya dzemari, kadai taenda kudollarization, taizivawo kuti kana tichifambawo tine madhola, tinokwanisa kuti tinonotenga maraw materials edu kana tichimatenga kwatinenge tamatenga tichidzoka nawo, zvaitiitirawo nyore. Asi pakuti unotanga wambopiwa mari nezim dhola, wozomhanya-mhanya wakuedza kuti utsvage neexchange rate kuti uwane maus dollar kuti ugokwana marands kuti ugokwanisa kunotenga zvinhu either zvaunoda kutengesa kana kuti zvinhu zvekugadzira zvinhu zvauchatengesa. Zvakare tinenge tichivakumbira kuti vatarise panyaya dzedu dzemabhodha. Iko zvino kana uchinge waenda kuti unotenga zvinhu zvako udzoke udarike pabhodha, zviri kutora nguva yakarebesa. Izvo zvinoita kuti zvinhu zvedu zvinonoke, maproduction line edu anonoke, uye zvinoita kuti zvinhu zvidhure, because paunenge wakamira pabhodha paipa imari iyoyo yaunenge uchishandisa. Chimwe chatinenge tichitarisira kuvanotarisa nezveupfumi zvakare ndezvekuti dai varerutsa vagadzirisa zvinhu zvakaita semagetsi munyika nemvura munyika, kuitira kuti avo vanogadzira zvinhu zvivarerukire kuti zvisanyanyisawo kudhura, nekuti vanenge magetsi anenge achiwanika, mvura ichiwanika. Zvakare even nenyaya yemarodzi, nekuti kuti Zimbabwe izochimirawo pane dzimwe nyika zvakwava nefree trade agreement, tichikwanisawo kuti tive tichikwikwidzana nedzimwe nyika tichiwanawo mari tichitengesa, nyika yedu ichisumukira, zvinhu izvo zvinofanira kuti zvitange zvagadziriswa.
Avo vange vari nyanzvi mune zveupfumi amai Chenai Mutambasere vari parunhare kuBritain neStudio 7. Zimbabwe yaparura chirongwa chekushandisa mari yepadandemutande inotsigirwa negoridhe. Hurumende inoti iri kuitira kuti ideridze kuvimba nedhora rekuAmerica kuri kuonekwa munyika, ichiti chirongwa ichi chine chinangwa chekuwedzera kukosha nekuchengetedza midziyo inowanikwa muupfumi. Asi imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Elliot Masocha vanoti izvi havavoni sezvichashanda sezvatakaona kutadza kwakaita mari yegoridhe, vachiti bhanga rinofanirwa kudzidzisa vanhu nekuvazivisa zvakakwana pamusoro pezvirongwa zvakaita seizvi.
Ichi chirongwa chemari inenge ichinzi ndeyegoridhe rinenge riri kumabhangi uko iwondo puwa kana chingava chitupa kana kuti pafoni pako zvinoita vana ekokeshizhia zvatingati imari inenge iri pamadande mutande, asi yakamiririrwa negoridhe rinenge rakachengetwa kubhengi, wakachengeterwa kubhengi wepachako. Saka ndo mamiri arinoita gold iroro. Asi kana takanatsokutarisa isu kuti rokutanga goridhe iroro rainzi unobata mumavoko harina kumboonekwa kuti rakaenda nepi, harina kumboonekwa kuti rakavandudza ufumi hweZimbabwe papi pacho. Tisati tasvika pachirongwa chavari kuita ichi chinenge chava nemari chete, kana nyange tikatarisa madanirwo acho kuti chinohwisisiwa nani, hapana unombochihwisisa kana kuzomboonawo mari yacho. Kana yokutanga goridhe rokutanga risina kuonekwa novo ruzhinji muZimbabwe, nokuti kana tichitaura pamusoro poupfumi hwenyika ngatizive kuti tiri kutaura pamusoro poruzhinji kweZimbabwe, kwete vashoma vagara vanazvo mazvinowanza zvakuperera zvamagoridhe imomo. Zvekare vanonzwisisa mutauro wemari unotaurwa nana vamanguhla vasingaruziri ruzhinji kweZimbabwe kwavanenge vachitivo vari kushandira ruzhinji kweZimbabwe, asi kana vakuzotaura zvirongwa zvavo havazotauri nomutauro unonzwisisikwa wemari noruzhinji kweZimbabwe zvacho. Saka ndopatinoona kuti zvirongwa zvakadai hazvina zvazvati zvambovandudza goridhe magold coins wokutanga iwawo. Dai vamanguhla netimu yavo vachanga vatitaurira kuti akisvitsa papi magold coin iwayo sokuvimbisa kwavaiita ivo, tiri kungoona isu mari yeZimbabwe iri kungowedzera mazero ichingowedzera mazero ichingowedzera mazero. Saka aya magold coin aya avari kutaura ike zvino aya achazozvimisa here zvokudonha kuri kuita Zimbabwe dhora iroro? Achazomisa here kukwidzwa kuri kuitwa zvunhu muZimbabwe?
Vamanguzha vanoti chirongwa ichi chichabatsira vanhu kuti vasaramba vakangoti kwati kwati nedhora rekuAmerica.
Vanhu vanongobetserekana chete kana vachinzwisisa zvirongwa zvacho. Vanhu havangongotangi nokuzobetserekana ike zvino vasina kunge vakambobetserekanazve nezvirongwa zvapfuura. Atiti munopaona manjito icho chichirongwa chavo chamagold coin iwaya chingazoita mashura atisati taona isu, chakapromiswa chapromiswa zvezvirongwa zvavo zvose zvidongozi zvichabetsera voruzhinji zvichavandudza upfumi hweZimbabwe, asi atisati tamboona chaipo chaipo panonzi zvazovandudza zvakati. Mari yeZimbabwe ine simba here rokuti tingavimba nezvirongwa zvezvereserve bank? Zvirongwa zvezereserve bank izvi hazvina kutanga nhasi.
Avo vange vari nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeFry University vari parunhere kuOhio neStudio 7. Hatina kukwanisa kubata vaJohn Mangulya kuti tinzwe divi ravo. Mapurisa ekumasvingo anoti akasunga chikwata chevanoburitsa zvicherwa munyika zvisiri pamutemo. Vanhu vanosvika gumi nevanomwe vari kupomerwa mhosva iyi mushure mekuwanikwa vaine chicherwa chelithium chinorema matani zviuru zvitatu zvine mazana manomwe kana kuti 3,700 tons, inonzi yakatorwa kuBigita Minerals nedzimwe nzvimbo dzakatenderedza. Studio 7 yabata mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vafarai maguhu kuti tunze maonero avo.
Nyika havagone kuipedza zvavo, asi vadzorera nyika kumashure zvakanyanya, nekuti zvicherwa zvavari kubuditsa izvozvo zvicherwa zviri padhimandi, zviri kudiwa zvakanyanya kune dzimwe nyika. Zvicherwa zvekuti dai zvaitengeswa zvakajeka, nyika yedu yaiwana mari mabhiriyoni akawanda emari pagore. Mari iyi kupiwa kuti nyika igadzirise zvakaita seinfrastructure, maroads, utano, dzidzo nezvimwe zvakangodaro. Saka idambudziko guru nechikonzero chekuti zviri kuvari pamberi vacho vatungamiri kwaona nyika yekuti maminista vanenge vari involved musmuggling nemumining macho. Uku masikati anenge ari kunzi ndiminista, manheru ari kunzi ndishareholder mining company. Nyika iyoyo inenge yakaora, hakuna inyika yekuti it's a banana republic. Munhu aifanira kusarudza kuti ari kuda kuita minista here kana kuti ari kuda kuita a businessman.
Iyo lithium chicherwa chinokuvadza here chingada kutakurwa nemhando dzakakosha? Zvinoita sekunonzi pane kufukidzwa fukidzwa kana kuvigiridzwa vigiridzwa kuripo apa.
Lithium handi chicherwa chinokuvadza chekuti chingade kutakurwa nezvitakurwa zvakanyatsogadzirirwa kutakura zvinhu zvinokuvadza, hakuna zvakadaro. Chikonzero chekuvandisa lithium kuti zviri kuitwa nemakoronyera kusada kuti vaonekwe nevemutemo, ndosaka vari kuedza kuichengetedza nenzira yepamusorosoro uye kuti vasaonekwe kuti vakatakurei. Zvinongoratidza chete kuti aya makoronyera sevanhu vaya vanopinza kana madrugs munyika, vanovaputira putira putira voita zvese zvavanoita kuti zvitaonekwe kuti chii chaakatakura.
Ko mutemo unenge uchitiwo kudini pari zvino nekufambiswa kutakurwa kana kutengeswa nekuburitswa kwelithium munyika yeZimbabwe?
Hakuna munhu ari kutenderwa kuti abuditse lithium. Ndofunga pane kambani imwe chete iko zvinezvi yakatenderwa nemutemo kuti inge ichikwanisa kubuditsa lithium, Zimbabwe Defense Industries. Vamwe vese vanenge vachizviita zvisiri pamutemo vanenge vari kutyora mutemo wenyika. Kunyangwe policy yakataurwa masvondo apera yaionesa zvekare kuti kutakura lithium kwacho kunotoda business. Kutengesa lithium yacho kuenda kubva kumugodhi uchienda kune vanoprocessa vanokrasha vacho kunoda business. Kuchera kwacho kunenge kuchida business. Saka vanhu vakadaro havafaniri kutombonetsa kusunga nekuti havana maresiness acho, ndosaka vari kuita zvinhu zvavo zvichihwande hwande.
Vanonzi vari kupara mhaka idzi sei vasingakurumbidzi vasungwa kana kubatwa paine nguva tinonzwa kuti vanototora lithium yacho kure kure uko?
Inyaya dzekuti dai kusiri kuti panenge paine vanhu vavakazendamira navo vane masimba, nyaya yavo haifanira kutombotora kana mwedzi. Vaifanira kutonge vatoonekwa vaine mhosva vobva vapiwa mutongo wakaomarara kwazvo. Asi dzimwe nguva unoona sekunge vanhu vanonyepera kuzungaira kunga vasiri kuziva kuti chii chiri kuitika. Wozongonzwa kuti nyaya iyi yaraswa nekuti vanenge vari kugadzirisa mapepa kuti kana vanga vasina maresinesi ivavo aonekwe kana kuti vatsvage nzira dzekuti vatsukunyuke vabude napo. Asi izvozvo ndo zviri kuuraya nyika yeZimbabwe.
Avo vange vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance, Vafarai Maguhu, vari parunhare kwaMutare naEvans Zvininga weStudio 7. Nyanzvi mune zveutano Dr. Henry Madzorera vanoti kupararira kwechirwere chemwanyoka kana kuti cholera kunoda mari yakawanda kuti mvura inoshandiswa nevanhu icheneswe. Izvi zvinotevera mashoko akataurwa nebazi rezveutano ekuti vanhu vakabatwa nechirwere ichi vari kuwanda richiti rinotya kuti pangangoita dambudziko guru rekupararira kwechirwere ichi. Dr. Madzorera vanoti makanzura haasi kupiwa mari yakakwana kuti ione kuti mvura inosvika kuvanhu inenge yakachena.
Mhinduro yacho ndeyekuti mvura ine tsvina haifaniri kusvika kuvanhu. Mvura iri contaminated nesewage haifaniri kusvika kuvanhu, nokuti chirwere chinofamba musewage. Tinochiti oral fecal transmission, kureva kuti izvo chirwere chinobva mutsvina chichipinda mumuromo, bva mutsvina chichipinda mumuromo, ndokufamba kwekorera. Saka chinogona kufambiswa nemvura yatinonwa. Kana maoko akasviba ukamhorosa munhu ane korera, unogona kuiwana wewe ukangoisa ruoko rwako mumuromo. Ukanodya usina kugeza, unogona kuiwana. Ukadya chikafu chakatonhora chambokontaminitwa nekorera, unogona kutowana korera ipapo. Oral fecal transmission. So long utsanana hwedu husina kumira zvakanaka muZimbabwe, ticharamba tichiita korera. So long mvura yedu mumataundi especially muHarare umu nedzimwe taundi dzakadero isingacheneswi zvakanaka, tisina network reticulation yakanaka yemvura, toramba tichiona korera. Even kumamisha korera inosvika nokuti vanhu vanochera mvura mumashallow wells. Mashallow wells iwayo anogona kunga ari contaminated netsvina, nokuti mvura yakanaya inokukura tsvina yese iri mumasango ichinodira mawells imomo yatova korera. Mumataundi tine mawells akawanda akacherwa. Mawells iwayo anogona kunga achifambidzana pasi nemamwe machannels emvura. Kana isewage ari contaminated, zvoita kuti izvo korera ipinde mvura mumatsime evanhu yofambisa korera. Haiperi kusvikira hurumende yaita maserious nenyaya yekugadzirisa mvura.
Zvinofanirwa kuitwa apa ndezvipi, Dr. Madzorera?
Hurumende ngaigadzirise, ngaipe mari kumakanzuro. Basa remakanzuro rokugadzirisa, asi hurumende yakaita a concerted effort yokubvisa mari kumakanzuro, ichivatorera mari dzavaishandisa kugadzira marodhi nekugadzira masuweji nekugadzira mvura. Ngavadzosere mari idzodzo, marodhi license emotokari nezvimwe zvakadero. So long pasina mari hapana kugadziriswa kwenyaya yekorera. Korera inogadziriswa nemari chete.
Hurumende ine mari yokurwisana nezvirwere zvakaita sekorera here?
Mari inayo asi haidi kuishandisa zvainofanira kushandiswa. Uori wawandisa muhurumende. So long zvakadero hapana chinogadzirika muZimbabwe.
Dr. Madzorera, mungapa mazana api kuhurumende pamsuru penya ii?
Tanga deo kuru zira hurumende edu kuti ite nicho kuta. Nga ichene, ingati wane kuti izo, takazirisa hurumende yacho. Mari zire Mzimbabwe, yukuti tive ni zipatara shaka kwana. Ni water and sanitation ya kakwana. Ni mama social services ya kakwana. Asimari yu kana isinga shandiso shaka naka. Kuchipuwa ma contract ma tsoosia sina kumwenda kuchikoro. Onzi nga gazire roji, nga gazire demu. Tora batiri shure.
Abo vange vari nyanji mune zveutano Dr. Henry Madzorera vari parunare kuHarare ne Studio 7. Tovambotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Munewsday, meya veHarare vaJacob Mafume vanoshora makurukota ehurumende anozviti akadzidza asi asingagoni basa vachiti makurukota awa vari kukonwa kuita basa ravo. VaMafume vanoti vanhu ava vauraya upfumi hwenyika uye vari kutadza kuti mitengo yezvinhu isakwira. VaMafume vakashora hurumende mukuedza kwayo kudzika mutemo wedzidzo inodikanwa kuti munhu akwanise kukukidza kuvakanzura. MuNewsZimbabwe.com mutungamiri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoshora kwavanoti kunzwanana pakati pemutungamiri weMDC vaDouglas Munzora nebato reZANPF vachiti ZANPF haina kumbovimbika kubva kare. Vachamisa vataura izvi zvichitevera kuenda kumatare kwavamonzora vachida kuti gwaro rekuganhurwa kwematunhu rakanyorwa neZimbabwe Electoral Commission risashandiswa. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mabhazi eInter Africa ngaambowongororwa, ngaambosuspendwa kubva mumugwagwa. Matsaona awo anyanyisa kudarika mabhazi ese atinoziva akambooparika muZimbabwe. Inter Africa is too much, ngaimbosuspendwa.
Makadiwa tereri, indinoitwa Mbuya Abhi. Ndinobatikanawo nenyaya ya Mr. Skala. Ndono kuti zvinoreva chiini. Imhosva rudzii yaakapara kana dzaakapara mhosva dzacho dzekuti mungatadza kuti afugwe nemhepo ari pashi. Mwakuramba makamuvharira mukati imomo, imhosva rudzii yaapara. Vanouraya vanhu, vanorobha, vanoita sei, vanoita zvakasiyana siyana, vanobudisiwa vachienda kunoatenda nyaya dzavo vachibva kudzimba dzavo vachimbofugwa nemhepo. Imhosva rudzii yaapara inokutadza kumiririrwa namaloya, inorambirwa maloya ose kuti amumirire mhosva yake. Imhosva rudzii yaapara. Tinokumbirawo vedu wee, Mwari dai vapindira pamurume uyu. Mungava henyu imi munoziva mhosva yake yaakapara, asi musunungireiwoka kubvewo zvayakaitirwa kuti munhu afugwe nemhepo. Munamboendawo pasi, ambobuda mucherima imomo.
Tambotaura pamusoro papurezidendi wedu vamunangagwa. Vamunangagwa vanongotaura chirungu pese pavangoenda. Izvo vanga vari kuHero Seco vautaura chirungu. Pavanga vari kunonzi kupuko kuindependensi ukoku, asi penyika uku kumandaruen kwautaura chirungu. Kwauta nekumandaru anonzwa chirungu. Taurai shona purezidendi, shona yenyu yamakazvakwa muchitaura. Ndosaka vanhu vachireva muri vekuZambia, musi mushona, vamutogoni shona. Taurai shona. Zvoita vachamisa vari paHarare vanotaura shona. VaMugabe vari pamitingi kwavo vaitaura shona. Kwemimi chirungu makachizire pika. Kasi makadzidza makura here purezidendi? Makaenda chikoro makura here? Sadaro purezidendi, shona pamberi.
Vamonzora, mamanyisa maita dambudziko rimwe chete vamonzora. Makamanya mukasara nezita rekuti MDC chamusina kuziva. Vanhu vanga vasingadi zita rekungoti MDC, vane munhu wavaida. Ndosaka makasara musina vanhu vamonzura. Vabva vanhu vamanya vakaenda kuna vachamisa vakateera vachamisa vamudza imwe chechitsva. Vakati tinoenda kumudzidzisi anodzidzisa shoko rinonzwikwa. Zvino vamonzora kumakoti kumumanyamanya muchiinda uku hamumbotonzwikwi because hamuna vanhu vanokusapotai. Dai matodzika misa hana purazi rera makapuwa ne mota iya makapuwa ya Land Cruiser iya dai mamato zvirimira zvoima green veg muchitora mushinda nawo kumaketi ne Land Cruiser zvaide zvichofamba munzora because munogona kuti sara mune zvikwereti zvevanhu azhinji vamuri kushanda navo nguva dzaenda vamunzora idzi.
Makati makati mapato mloka wande jonga kambeni ndatidi mbopo shoko kwa studio 7 shokura kura ripa kuti wanongo gapi ni mkuma na haka pindi mkuma na kana musa kuisa foti enyo mori kujone mori kupi mokote gapi azinga rewe chino kuti pakuti mavoti chamisa warungu vota wake washoma the rest ushinji usinorejesa kuvota mushokoti ngaapindi azvava zvinobetsera kati uyoite uwandu hwedu worejesa kuvota tovhota.
Mamuka sei studio 7 ndinoba advise kuna vamangudyi vanozviti governor Reserve Bank inflation haigadzirwe nekutaura nyaya nekugadzira mari. Takabva kumabhira chek, tikauya magro chek, tikauya kumabond coin, tikauya kumaRTG, nezviya gold coin. Hazvibetseri kana munyika musina confidence. Confidence inflation inobva paindustry. Industry ndiyo ine production yekudzikamisa inflation. Industry inogadzirwa nerule of law. Rule of law kana pasina muri kunyeberana. Muchadzitumidza mazita isu zvikapera. Mukudzibvisa mazero zvikapera. Vamangudya makati marigalo zvavalue. Muchabva pachigaro maisa 250 million kuAfrica Export Bank iri kupi 250 million yedu dhora rano zvavarii makati muchasiya basa dhora rikari zvavarii asi nichiri pabasa.
Tinoshamiswa vanhu vezanwa Bernard Munangagwa wakabatwa nemagonyeti maviri lithium pabhodha asi hurumende yangati lithium yombomira kutengeswa inofanira kutanga finished product izotengeswa kunzwe nyika yapera kugadzira. Asi nhau yake abatwa kudaro zvakangonyararwa zvikamira nezvinoti kuti zii akaregedzwa kuti munhu ezana. Asi vamwe vese vakadai muzvinhu kana zvokufungidzirwa chaizvo sanasikada vanofuya mujepa. Asi utongo hwenyu nevanhu vezano vanopurudza zvinhu zvakadai ingavazive kuti zvinhu zviri kubiwa zvinhu zvinofanira kuchengeta ivo navana vavomo kana vachisekerera zvinhu zvichidiwa kudaiso vanhu vavo vezano vachiti haa zvirikurohwa vanhu vasingadiza mupevhu. Vanhu vasingadiza mupevhu vakarwara hakuna mushonga vanofa. Vakudaza mupevhu vakarwara hakuna mushonga vanofa. Saka museno wazvo ndeupi? Vanhu ngavasvinure vadzidze vasabrainwashwa nezvinhu zvavanhu zvisina kuaa.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Stanbic Bank rinokurudzira vemabhizimisi muZimbabwe kuti vashandise chirongwa cheAfrican Continental Free Trade Area. Governor weReserve Bank of Zimbabwe, Dr. John Mangula, vakaparura imwe mhando yemari inonzi Digital Gold Tokens. Mapurisa ekumasvingo anoti asunga vanhu vanoita gumi nevanomwe vachivapomera mhosva yekuedza kubudisa munyika zvisiri pamutemo matani zviuru zvitatu zvine mazana manomwe kana kuti 3700 tons echicherwa chelithium. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini tanonoka wande ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele. Thank you.